chiri kuitika ndechekuti tiri kuita inonzi commemoration yeoperation Hafudzokwi. Operation Hafudzokwi chiitiko chakaitika muna 2008 muna November. Hurumende payakatumira mauto kunotora Marange Diamond Fields kubva kumakorokoza avanoti Magweja. Saka masoja akasvika akatanga kupfura vanhu futi vakauraya vanhu zviuru nezviuru zvevanhu. Vakadzi vakawanda vakarepwa, vanhu vakawanda vakatorwa, ende zvinhu zviri kupfuurira mberi until now as we are speaking. So tinobatanidza vanhu vese vemamarange nhasi panga paine vanhu more than 5,000 people. Saka ndo gungano ranga riripo nhasi.
Vauya kumusangano uyu ndivanani?
Tanga tinana mambo Marange, vana Headman Mukwada, Chipindirwi, masabhuku, makuru vemachechi vanga vakazara, vese vachiti havasi kufara nezviri kuitika munzvimbo yeMarange.
Chinangwa chekuungana uku ndechei?
Tiri kuti vanhu vemamarange inhapwa dzehurumende. Chechipiri, nzvimbo yeMarange iri kubirwa. Hurumende haisi kudzoka shure pakupamba upfumi hwekwaMarange pasina development iri kuitika munzvimbo iyoyo. Migwagwa yeko haifambiki. Vana vari kufamba 10-15 kilometers kuenda kuchikoro. Hamuna makiriniki. Asi inzvimbo iri kubuditsa madiamonds anoita mabhiriyoni. Gore negore pari kubuditswa mari iri kunopfumisa vanhu vasingagari munzvimbo ino. Vamwe vacho vasitori vemuZimbabwe munomu. Pasainwa zvekare petition iri kuenda kuParliament of Zimbabwe uye iri kuenda kuOffice of the President. Vanhu vekwaMarange vachiti enough is enough. Kana musi kuda kubvisa this restriction uye kana musi kuda kuti tisheye pamwe chete maprofits emadiamonds, then taakuzomisa kusherwa kwemadiamonds acho, and that is going to happen very soon.
Saka zvafamba sei? Ndanzwa kuti mambosungwa.
Chaitika ndechekuti mapurisa amboedza kuda kunditora pane vanhu, ndokubva vadziviswa nevanhu, ndokubva vazondiwanikidza ndiri panze pevanhu, ndokubva vangonditora kwakuenda nini pasaidi. Kwakuchida kutanga kundibvunzurudza. Saka vanga vakuda kunditora zvekare vakuti iwewe hausi mugari wemuno, saka taakuenda newe. Ndikati pane chaunga chese chiri panapa ndinoamboona chete asi mugari wemamarange.